Amai yokaizvo vanobva kwanhema kushurugwi vanoti kunyange hazvo vachiziva kuti zvakakosha kuongororwa gomara rechibereko kusavapo kwezvipatara zvinoongorora pedyo navo zvinoisa utano hwavo panjodzi.
Ndinoziva kuti zvakakosha kuongororwa gomarara remuromo wechibereko sezvo rikakurumidza kuonekwa richirapika, asi kuno kwedu kwanhema hapana chipatara chiri pedyo nesu chinoongorora gomarara iri. Zvinova zvinotiisa panjodzi hurusa.
Aya ndiwo matambudziko ari kusangana nemadzimai akawanda ari mumaruwa kunova kunogara vanhu vazhinji. Vamwe chiremba vari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai, Dr. Angeline Mapanga, vanoti gomarara remuromo wechibereko iri rinokonzerwa nehuman papilloma virus inotapuriranwa pabonde.
Gomarara rechibereko rinokonzerwa nevhairasi inonzi human papilloma virus, in short inonzi HPV. So HPV infection inotapuriranwa pabonde yokonzera kuti pave neshanduko dzinoitika panyama yechibereko dzichitora nguva, zvinogona kutora makore 10 kana 12 pachiitika shanduko idzodzi dzichizoitika kuti kana dzikasabatwa nenguva dzinozopedzisira dzaita kuti pave negomarara remuromo wechibereko.
Gwaro reNational Cancer Prevention and Control Strategy for Zimbabwe 2014-2018 rinoti pamagomarara ese, gomarara remuromo wechibereko ndori riri kunyanyouraya madzimai nezvikamu 37 kubva muzana. Bazi rezveutano rinotiwo gomarara rechibereko idambudziko guru munyika. Mumwe mukuru mubazi rezveutano, Dr. Bernard Madzima, vanoti vari kuvavarira kuve vaongorora gomarara iri pamadzimai mamiriyoni 3 nemazana 2 ezviuru panozosvika gore ra2020.
We target to screen 3.2 million women.
Tiri kutarisira kuvataongorora vakadzi 3.2 million gomarara remuromo wechibereko patinosvika muna 2020.
Vamadzima vanoti pari zvino pagore kuri kuongororwa madzimai anosvika 100 rezviuru vachiti uwandu huri pasi zvakanyanya, uye nyika inofanirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vanoongororwa.
Pari zvino tinofanirwa kuwedzera uwandu hwevanhukadzi vatinoongorora, nekuti pari zvino tiri kuongorora vakadzi 100 rezviuru pagore. Mungaona kuti uwandu uhwu hautisvitsi patinoda muna 2020.
Bazi rezveutano rinotiwo Zimbabwe ine nzvimbo dzinosvika 130 dzinoongorora gomarara remuromo wechibereko. Mumwe mushandi wekuZimbabwe Association of Church Related Hospitals, amai Ana Machakata Rufu, avo vane zvipatara zvinopawo madzimai mikana yekunoongororwa gomarara remuromo wechibereko pachena, vanoti hapana chingakonesa Zimbabwe kusvitsa uwandu hwemadzimai avanotarisira kuve vaongorora gomarara iri muna 2020.
Sekuona kwangu donzvo iri rokuda kusvika pa 3.2 million by 2020 rinokwanisika.
Amai Muchakata Rufu vanoti zvakakosha pari zvino kupa madzimai ruzivo rwekuti zvii zvakanakira kuongororwa gomarara remuromo wechibereko. Vatiwo madzimai anofanirwa kubvunza pazvipatara zviri pedyo navo kuti vaziviswe kwavanganogona kunoongororwa pachena.
Isusu tiri munharaunda metiri, tikurudzire madzimai vanobva pa15 years zvichikwira vaende kundoongororwa gomarara romuromo wechibereko. Saka isusu vanhu vechechi tiri kuti ngatizivisanei kuti zvinokwanisika, vandobvunza pakliniki iri padhuze kuti ndondotariswa kupi kuti ndione kuti ndine gomarara romuromo wechibereko here.
Gwaro rakaburiswa nekomiti yeSeneti inoona nezvekuenzaniswa kwemikana nembudiriro mushure mekushanyira zvipatara zvine mishina yekuongorora gomarara rakaburisa pachena kuti pavanhu zviuru zvinomwe vakaongororwa pachipatara chepari renyatwa muna 2018 zviuru zviviri vakashaya. Rufu urwu runonzi ruri kukonzerwa nekuti vanhu vanenge vanonoka kuenda kuchipatara kana kuti vanenge vasina mari yekutenga mishonga iyo inodhura. Komiti inotiwo muna 2018 bazi rezveutano rakapiwa mari inosvika zviuru 50 zvekushambadzira chirwere ichi, asi gore rino rikapiwa zviuru 45 chete. Komiti yakurudzira hurumende kuti ishambadzire nezvechirwere ichi kumunhu wese uye kuumba homwe yekurapa gomarara sezvakaitwa HIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.